Mangwana yakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nyanhasi uri musi wechipiri 18 kubvumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 mepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Ndakutsikana kuti I have run my race, chandaikwanisa kuitawo ndakaita. But obviously semunhu hauzogoni zvese. I believe kuti mumutauro sendrome andinobva mune vamwe vanhu vane zvimwewo zvipo zvekuti vanokwanisa kutisimudzira dunhu redu.
Nengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kukwikwidza musarudzo dziri kuuya. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuChivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster.
Tinoda kutenda ana baba, madzisekuru edu, ana Mujibha, ana Chindwido vakawanika vachasumuka kuti vange vachinobata zvombo vachisunungura nyika ino yeZimbabwe.
Mushure memakore makumi mana nematatu, vamwe vanoti pazuva rakawanda Zimbabwe kuzvitonga kuzere hapana chokupemberera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vaviri veCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaInnocent Gonese vemutare Central navaTrevor Saruaka vemutasa Central vanoti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzegore rino kunyange hazvo vakange vadomwa munzvimbo dzavanomirira. VaGonese vanoti vanoda kuratidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti utungamiri hunogona kuchinja maoko zvakanaka pasina kurwisana. Vachitaura neStudio 7 vasaruwakavo vanoti vamirira mutasa Central kwemakore kubva mugore ra2008, naizvozvo vanoda kuti umwe apindewo pachinzvimbo ichi achipawo maonero matsva pane zvinodiwa nevagari venzvimbo iyi. Vasaruwaka vanoti vachashanda nesimba kuti mutungamiri weCCC Vanessa Chamisa vabudirire musarudzo pamwe chete nevari kukwikwidza kupinda muparamende nemumakanzuru.
Ndingada kuti ndizivise vateereri kuti it was not an impromptu decision. Haisi decision yandakaita last week. Decision yandakazoita way back in 2018. Tichiti I was going to serve my last term. Chikonzero chingori chekuti I've been a member of parliament since 2008. Kuma reserva against ZANU-PF. Tichimirira vanhu kumutasa Central. Saka I find kuti it's a taxing job. Yekuti omi zvangu ndiri munhu wekuti kana ndaisa pfungwa dzangu pane chinhu ndinoita nemwoyo wese. So for the past 15 years ndanga ndichiatsa kuisa simba rangu rese, pfungwa dzangu dzese, zvandinofungidzira ndogonawo ndaedza nemwoyo wese. Saka I think ndagutsikana kuti I have run my race, zvandaikwanisa kuitawo ndakaita. But obviously semunhu hauzogoni zvese. And I believe kuti mumutauro sendrome andinobva mune vamwe vanhu vane zvimwewo zvipo zvekuti vanokwanisa kutisimudzira dunhu redu pandakasiyirirawo iye vachititora kuenda kumberi.
Izvi zvingava nechokuita here chokuti muchada kuita zvematongero enyika kana kuti pane kusawirirana kana kuti pane zvimwe zvamusingafari nazvo zviri mubato renyu?
Kana zvachose. Kana zvematongero enyika ndicharamba ndiriposi because tofanira kuramba tichibatsirana kuti tibvise udzvanyiriri hwatirapiwa neZANU-PF. But chingoripo ndechekuti pane mikana yakasiyana-siyana yatofanira kuti tinge tichibata mabasa ekurwisa udzvanyiriri. Parliament ingori one of the many platforms dziri available. Saka in that platform ndinobve the vote ndakaitawo pandaikwanisa. Zvechandinonzwisisa ndechekuti Tanonoka, uchigara panzvimbo unotanga kupera njere dzako dzinoita dzichiderera ukaramba ungori panzvimbo imwe chete. Saka ndinodayira kuti as a member of parliament, chokwadi chokwadi. Ndamuti ndine mamwe zvimwe zvandichakwanisa kunge ndandichaita fora zvandakatadza kuita mu 15 years ndandiri MP. Zvino ndachifungidzira kuti mukana wekuti vanhu vaonewo kuti zviri nyore zvinokwanisika kuti masimba abve kune umwe munhu achienda kune umwe munhu murunyararo mukuwirirana mukusenza pamwe chete. Saka the transition yatiri kuita kumutasa central, it will not threaten the city. Kuti city iwe zano wangapembera kuti ah wakuwana city. City hariendi kuzano pf. Richaramba riri ku3C.
Vanhu vari munharaunda yenyu nevamwe vomubato renyu vakuru vomubato menyu vari kuzvitora sei, vari kuzvitambira sei?
Vanhu vati vazhinji vari kungoshamisika nekuti zvinhu zvisina kujairika mupolitics dzemuafrica nedzemuzimbabwe kuti munhu pasina mutisva abve pachigaro. Vazhinji vajaira zvekubatirwa matemo, zvekunzerwa makireni kuti vabve pachigaro. Asi handina kuona zviri zvinhu zvekuti tingaramba tichingoita tsika iyoyo sevanhu vemuzimbabwe kuti munhu abve pachigaro ngaamhanyiswe kana kuti ngaabve nekuti vanhu havachamudi. Zvinofanirwa kukwanisika kuti vanhu muchiri kuwirirana motoonekana zvakanaka ndokuti murambe muchishandidzana kuenda kumberi. Saka inini ndiri available to support vari kuuya wacho so that tienderere mberi nebasa rekusimudzira Zimbabwe. Hapana wandakaita daka naye kana vandiri kukurwisana naye wekuti ndinganzi ndaka izvozvo zvingazvinyatsobuda mupfungwa dzevanhu. Zvinhu ndakatozviita nekuti idecision ndakaita pacho zvangu kuti I've saved enough and I also believe kuti I'm not the only one from Mutasa Central are capable of representing one from Mutasa Central.
Saka iko zvino matarisana nevasarwaka zvii zvamaroga kuti mutandarise parizvino?
Our the struggle continue. Tinenge tichirongobatsirana, handi tatarisana nesarudzo dzegore rineri. Saka idzodzo sarudzo dzedzo titori mushishi yekugadzirira kuti timekeshewa kuti tinokunda zvine mutsindo. Zimbabwe masi move on. Zvose tanga takabatwa tisingafambi kuenda kumberi for many years. Saka this is the year we must deliver change to everyone. Saka tisashanda zvakasimba so that the yellow movement it take over. Azani yakaitawo payo hatingashori, but Zimbabwe deserves better. So I believe kuti tichabatsirana nevanhu vese vemuZimbabwe to vote for change. Tiise vachamisa pachigaro nema MPs avo ese nemakanzeras ese anenge aripo so that tiwanewo nyika inoraramika upenyu huri nomo.
Vanomirira Mutasa Central muparamende vari nhengo yeTriple C vaTrevor Saruhaka vari parunhare kwaMutasa kuCentral neStudio 7. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuChivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster. Izvi zvinotevera tsaona yebhazi reTimbum yakaitika mumugwagwa unobva muChivhu chienda kwaMurambinda pakafa vanhu gumi nevaviri. Nezuro gurukota rezvekutaurwa kwezvinhu vaFelix Mona nevamwe vakuru mubazi ravo vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi ndokushanyiravo vakakuvara vari muchipatara cheChivhu vachinyaradzawo mhuri dzakarasikirwa. Vachitaura nevatori venhau kuChivhu vamhona vakati hurumende ichatora matanho ekuona kuti vatyairi vatevedzera mitemo yemimigwagwa. Evans Zininga, abata mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Zvinamutirira zvakanaka. Tirikufunga kuti vatyairi veda vanenge tirikufungidzira kuti vanenge vari kutora zvevedhaga zvakare havatuwa nanguva yetinyatsozorora vamwe vacho nekuti tichiona kutsaona zvekuwanda zvikuru mumigwagwa yeZimbabwe tichitarisa zvikonzero zvekuti nhambo kuda kwekuti migwagwa haisinyatsogadzirwa zvakanakisisa zvinoenderana nemota dzaapo mugwagwa iyi. Uye zvakare chimwe chatiri kuona tiri kunyanyoona kuti corruption inenge iri kunyanyowanda mingauti uri rimwe motikari tagura vanhu mugwagwa umu tikuona kunge dzisina zvakakwana zvakare zvinovatendera kunge vari pamugwagwa. Ivo vatyairi vacho havasi kumboongororwa kuti havasi kurwara here kana kuti vane zvimwe zvirwere zvavainazvo kana kuti vamadoro kunyika dzakabudirira tinoona muchaina achimbotanga ambotestwa kuti haana kumadoro here obva anzi harai obva apuwa bhazi rinotakura vanhu vakawanda.
Ko mapurisa emuZimbabwe anenge aripi izvi zvese zvichiitika izvi?
Mapurisa edu hatichaona vanhu vane mamichina yekunoera kumhanya kwavanenge vachikunge kuchiita vatyairi pamugwagwa, uye zvakare hapana mapurisa anotarisa kuti munhu atora doro zvakadii pamugwagwa apa.
Tinonzwawo kuti kune veVID vanofanirwa kunge vachitarisa iwo mabhazi nedzimotokari dzinofamba kuti dzine zvakakwana here, vari kuitawo basa ravo nemazvo here?
Tikuona kuti VID inenge isinawo zvikwanisiro zvakawanda zvakakwana zvekuita basawo pamugwagwa ipapapa. Tionawo kuti zvinhu zviri kuchinja chinja, tinotongoona kuti vane zvii zvekare kare, mota dzekare kare dzingafambiranine kumhanya kuri kuita mota dzaaiye zvino, zvekutambisa zvacho zvinge zvishoma kunyanyawo. Zvakare kumapurisa vacho, mapurisa mota chaidzo chaidzo kuti vange vachironda vanhu pamugwagwa apa, zvinongo vachoti mahighway patrol hapana.
Zvinofanira kuti zviitwe kuti matambudziko iwaya etsaona dziri kuwanda idzi apere ndezvipi?
Zvinhu zvatikuti zvinofanira kuzviitwa kuti matambudziko apera kuwanisa zvemitemo zvakakwanira zvekushandisa zvakafanana nemotikari dzekuronda pamugwagwa, nyaya yekutwawono mishina yezvimwe zvino yakafanana nemabreakilizers nemaspeedred nekukurudzira kuti varidzi vedzimotikari kana kuti anamuchina bhizinesi vemabhazi vaitowo maspeed limiters pamotikari dzavo.
Mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vakafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reCenter for African Studies rakabatana neAfrica Caucus neAfrica Policy Journal nhasi ichipiri richatambira gurukota reZimbabwe rinoona nezvevechidiki nemitambo amai Kesty Coventry panenge pachipembererwa zuva rokuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Vadzidzi vese vepaHarvard University vakakokwa kuti vauye, asi kumusha varayiridzi vari kuchema nerekuti chero hazvo nyika yakawana kuzvitonga kuzere mugore ra1980 havana chekucherechedza nhasi mukupembererwa kwezuva iri. Evans Zininga zvakare abata munyori mukuru wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe maonero avo.
Tinoda kutenda zvikuru vose vanowana zvakafanira munguva yehondo kusumbuka kuti vanorwisa hurumende. Hurumende yevapambe pfumi yakanga yapamba nyika ino, hurumende iyo yanga yashungurudza vanhu veganda redu restema rino. Saka tinoda kutenda ana baba, madzisekuru edu, ana mujibha, ana chimbwido vakawanika vachasumbuka kuti vange vachinobata zvombo vachisunungura nyika ino yeZimbabwe.
Nhasi Zimbabwe yasvitsa makore 43 ichizvitonga, mungati yave papi senyika?
Tichafanira kunge tichizvibvunza pamwe chete mumwe nemumwe kuti donzo iro rakaisira magamba mazhinji nguva yehondo, donzo rakasumukira madzisekuru, madzikoma, madzibaba edu achienda kunorwira rusununguko, ndiyo here ratiri panguva ino? Ndizvo here zvavairwira zvatiri kuwanika tichisangana nazvo mukurarama kwedu zuva nezuva?
Iyo dzidzo yemuZimbabwe imire sei pari zvino tichitarisa kuti makore awanda iri mukuzvitonga, mungati wokudii?
Iko zvino tichitarisa dzidzo yedu yaondomoka iri kuenda kumawere, yava dzidzo yekuti vapfumi ndo vari kukwanisa kuwana dzidzo kwayo, varombo vari kudivi kwavo wega havasi kuwana dzidzo kwavo. Totarisa zvekare nyaya yemihoro yevashandi, mihoro yevashandi, vashandi vari kurarama nguwa ya kaoma tinga kuchilipa nguwa yu napwa ukuti muhoro ya tukuwana haisiku kwanisa kungesha kwanisa kungesha chitora la misa muri chaizo tutarisa upfumi wenyika uruguwa ni wane washo manini tutarisa kune nyaya zito kitika padandi mchande ziliku pisa chaizo sisi sakafana nanete god mafia hito zivone kwa kutu wane washo manini chaya chaya warukuwa nika wacha nge wachi uona mungu we upfumi wenyika uno unoba kumari so sisi sakafana nana goride asi wanu wachitambura mshipatara sina mshonga mshipatara sina mshini yekuto ngina yekenza chaye chayo
mashuko enyu kuzizwarwa zveZimbabwe pamusoro pekucherechedzwa kwezuva irori reIndependence ndeyekutiwo kudii
tichitarisa wakafira rusunguwo rwenyika inoiyi nepatasvika muzuvara nhasi nematambudziko tiri kusangana nawo tawane chitsvambe kumwe neumwe muZimbabwe hatinoti zvarwa cheZimbabwe kuti todini nenyika ino kuti tizoti tasvika pakuwana zvishuviro zvedu rwerusununguko chairwo runowarwa kafirwa nehama dzedu runowarwa kafirwa kuti nyika ino isununguke tinoona tatarisana nesarudzo zvinochava chisambe kuti mumwe nemumwe rava nguva yekuti anga achisoo izwi rake pakuti nyika ino anga achiona kuti inoenda sei inofamba sei ichienda kupi izvi zvinokwanisa kuisa izwi redu chete ndokunge tichinge tasumuka tichinovhota
avo vange vari munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita sekuti havachadi zvokupa vana vechikoro dzidzo yepachena, vachiti vana vemhuri dzinotambura uye vana vane hurema ndivo voga vachabatsirwa. VaMnangagwa vanonzi vakataura izvi kuvana vechikoro kuMount Darwin. MuNewsday makare, mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJobs Kara vapomerwa zveimwe mhosva yekukonzera mhirizhonga, vatsigiri vavo vachiti iyi ndeimwe nzira yekuti hurumende irambe yakavharira vasikala mujeri umo vagara kwemwedzi inopfuura gumi. MuNewZimbabwe.com, mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti gwaro revavhoti kana kuti voters vavo ndiro rine basa guru mukuitwa kwesarudzo dzakachena. VaChamisa vanoshora Zimbabwe Electoral Commission mukuramba kwayo kuti gwaro iri rionekwe neveruzhinji. MuZimLife.com, mapurisa anonzi abudisa gwaro rekusungwa kwemwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika Mutsakabvu Robert Mugabe, Bellarmine Chatunga Mugabe, achipomerwa mhosva yokusauya kudare kwaitarisirwa maererano nenyaya yokupwanya motikari yavakazembe kazembe nekurova mutyairi wayo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwanani akanaka pano paStudio 7. Nokumhorosai vashamarari mose veStudio 7. Avo vanoda kumiririra mbavha ava vanoi vamadhuku avo. Vanoda kumiririra mbavha vamadhuku kuva nepati yavanoda kuvhotegwa. Handiti zvinoreva kuti vakangoendawo pachigaro vanenge vachiba nembavha idzodzi. Izvi zvivakatopromisiwa mari yakawanda chaizvo yokubiwa iyoyi nembavha. Vakaitimiririri. Munoona kuti madhuku uyu haana kurongeka mamunhu anei madhuku. Ndaachida kutomuvhoterawo. Akarna. Vamadhuku garai zvenyu. Chiitai zvemari dzakabiwa idzodzo mupihwe uku kumavhotsi uku kuwana anokuvhotera yaanenge asina kumbohwa nezvekuipa kwenyu. Makaipa zvikuru kudarika zvinhu zvese.
Kunai vaDagras Munzora. Ko imimi zvamuri kuti muda kukwidza kuva kuita presidenti. Kumabyelection enyu muri kuita rini? Maprimary election enyu muri kuita rini kenyu? Muri kumaita rini? Vamwe vese vakaita zvanupiye kune TPC vakaita. Kwenyu muri kuita rini kenyu? Zvamurungodzinganisana nokuti kwai muri kuda kunogadzi muri kuda kumaisa nyaya yako yedimination ripoti ku High Court. Womatumwa futi nezanu PF kuti munise ma election. Sore tichitambura tichibigwa gold. Onemwe muri kudya futi gold mari ya gold yo inese na Munangagwa. Vamhonzora. Ndoda kuudzai chakachenjedza ndochakatanga. Ma election asi kuzoregwa kuitwa muZimbabwe kana zvo zvamuri kufungidzira izvozvo. Hakuna ma election akuregadza kuitwa muZimbabwe. Tikutoda kutovhota isu. Hatisina kutombomira. Zvenyu zvamuri kuita izvo vamhonzora izvi. Senai nazvo izvi. Imwe hamuna kana munhu 1 anokudai vamhonzora. Hakuna kana munhu 1 anokudai. Makatengwa nezanu PF ino. Vamhonzora. Saka garai kuzanu PF kwenyu ko. Ramuri kufurirana naMunangagwa izvo muchipa gold mari yenyika yema citizens. Ndezvenyu izvo. Imwe ndimunobvumirwa kuisereka kuti muende ku High Court. Musina kana maporisa anokuteverai, musina kana nokurambidzai kana maporisa kana kana maporisa kana hwani ari kumira ari kuti musaenda ari kurovai hakuna. Ndimunobvumirwa. Triple C kati izvo zvinhu zviende ku High Court inganomupinda muHigh Court. Inobvumirwa nani. Imwe nava madhuku muchivhara humupa. Taneta nezvamuri kuita namhonzora imwe na madhuku venyu ava. Taneta hatichadi.
Makadi ana mujonga randimire ana mukoma wande. Ndiri kunyanya kuchema zvakanyanya nezvava madhuku ava. Amadhuku vatifungirei vana veZimbabwe. Tosvika kupi tichigara musango vachingosapota mbavha. Vanotaura kuti vari kumirira Hubert Angel pakuita sei kuratidza kuti ivo imwe mbavha. Ava vamadhuku tinyariyo. Tinyariyo takuenda mumavhotsu. Chero chingoziva patakananga ngaapinda ake mukomana ngaapinda.
Masikera siko pastudio 7 apo tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndoitwa chiera. Mubvunzo wangu uri pakuti tingatarisire sei kosarudzo dzakachena kuzeki kwaiswa mwana waKembo Muhadhi. Mwana waVice President waiswa kuzeki shuwa kuonzi kunobuda chisvinhu. Ipapo dai yapagadzirisika ipapo. Dai zeki zvayo yangonzi munhu wese ari kukwikwidza paPresident achibvisa vanhu vake woita zeki. Pane kuti zeki isarudzwa naPresident toti Joshua pachabuda chisvinhu.
Ini ndoda kunyanya kutaura maringe neuyo vamunoti zvanzi madhuku. Lavumo madhuku unova mutungamiriri wenyika here nehunzi Lavumo madhuku? Unoda kutungamirira nyika ino yeZimbabwe here kana kuti unongovawo munhu uri kutsvaka mari nenzira dzaakaonawo ndiwo nzira dzakakwanisa kumuraramisa nemhuri yake dzekukunyepa kuti unoda kuita zvamatongerwo enyika. Kana achimiririra mbavha dzinobira nyika achiti iloya, uloya hwake hunobatsirei? Hunotsigira kuti munhu unobira nyika wakanaka here iye achida kuzotungamirira nyika yeZimbabwe? Unotoona zviri zvinhu zvakanaka zviri kutoitwa naana Hubert Angels. Unotoona zviri zvinhu zvakanaka zviri kuitwa naana Munangagwa naana Akisiniya vakadzi vavo nemhuri dzavo dzavari kurarama nadzo vachitora pfuma yenyika kutengesa kuDubai. Iye kuti havana mhosva kubudikidza nokuti iye wakaona chimhedu chedhaimondi kana chegold riri kubudiswa munyika ino. Ngaatinyare murume, ngaatinyare. Tiri vana veZimbabwe tiri kurwadziwa, tiri kutambudzika munyika ino. Mumuudze kune vanomuona. Kana iye akateerera ngaazviziva kuti aiwa vana veZimbabwe tiri kuti kwete no kwaari. Ngaasiyane nebasa rekuda kungoita sekuti munhu unoziva kana munhu munongomunyepera kuti muzvina funda. Haana chaakafunda. Munhu wakafunda haaiti zvinhu zvakapusa.
Atanga ari makuwerere pamandaro inaka vazhinji vatinopemberera hondo yakarwiwa nerusununguko. Asi rusununguko runova ruri kufarwa nevashoma-shoma munyika yemuZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe 95% ichiganhwa kwabva zvironda. Zvamuri mimandaro wenu mozonomhanya muchinovhota kunovhotera FANPF nenyaya yekuti maunzirwa Dynamos neHighlanders kuti itambe mugraund repamandaro ini. Hai, zvinorwadza mufunge, zvinorwadza.
Muno muZimbabwe mwaoma, muno muZimbabwe zvinhu zvaoma. Vana veZimbabwe ngatingwarei, Zimbabwe yaoma. Ngatibvisei vanhu avo pazvigaro vabve nekuti tatambura munyika munomu. Iwo zvishuga yaamu2 US dollar. Zvinhu zvakumbomira zvakanaka. Vana vemuZimbabwe ngationei kuti todini. Nditrust mahembe muHarare.
Idzova dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera.
tumirai mazuenyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti richange richiratidzira pamusenda weZimbabwe muWashington DC vachishora uori hunonzi huri kuitika munyika zvikuru maererano nezvicherwa. Nengo yebato iri vaDavid Siampondo vanoti bato ravo rakarwadziwa nezvakabudiswa munepfenyuro yeAl Jazeera iyo yakaratidza uori hunotyisa huri kuitwa munyika maererano nekubiwa kwegoridhe. VaSiampondo vanoti nhengo dzebato ravo dzinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno muAmerica dzichange dzichisangana muguta reWashington DC dzigozoenda kunosiya gwaro rekunyunyuta kumuzinda weBritain neweUnited Arab Emirates sezvo nyika mbiri idzi dziri kudomwa mufirimu reAl Jazeera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 naVaSiampondo nezvenyaya iyi.
Nemusi wechishanu 21 kubvumbi kana kuti 21 April nenguva dza 10 mangwanani tichange tine kuratidzira kwatichaita pamuzinda weZimbabwe muno munyika yeUnited States of America uko kwatiri kukurudzira uye nokukoka zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti handei tinosangana ikoko tinopa kutsutsumwa kwedu uye tinoratidzira.
Sei maona zvakakodzera kuti muwanikwe imi muchiratidzira nemusi wechishanu? Muchange muri kuratidzira makanangana nezvipi?
Kuratidzira kwedu uku kuri kuuya nepamusana pezvakabuda mutsvakiridzo kana kuti mudocumentary reAl Jazeera riya rainza Board Mafia ranga rine zvikamu kana kuti maepisodes anokwana kuita 4 and iwaye akaburitsa mubirwo kana kuti kupambwa kuri kuitwa upfumi hwenyika kunyanya zvicherwa zvegold zvichibuda kuenda kunana naDubai uko zvinova izvo zvisingazodzoke zvichibenefita nyika. Saka tiri kuda kuti isusu tiendeko kuembassy tinoratidzira, tinoudza hurumende kana kuti utungamiriri weZimbabwe wazodzoka waita makororo kuti aiwa bodo. Isusu tinoda kuti zvicherwa zvenyika zvinge zvichishandiswa uye zvichitorwa zviri pamurao zvinge zvinokwanise zvekare kubenefita veruzhinji uye nyika yese tenderere.
Munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here uyezve pane zvimwe zvamuchange muri kuita here makanangana nedzimwe nyika dzakadomwa mudocumentary iri reGold Mafia reAl Jazeera?
Kuratidzira uku tichakuita nenguva dza10 uye tichatora mukana zvekare wokuti tiende kune mamwe maembassies akaita seUK uye kuUAE uko kune dzimwe nyika zvekare dzakadomwa kuti zvine chokuita nokubiwa kana tukupambwa kuri kuitwa zvicherwa zvedu. Saka naizvozvo tinoda kukumbira uye tinoda kuti vana vese veZimbabwe vari munyika yeAmerica tiendeko tinotsutsumwa tinonotaura zvichemo zvedu kuti zvigadziriswe uye maresources edu kana kuti upfumi hwenyika huregedze kuparadzwa.
Avo vange vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaDavid Siampondo vachitaura vari parunhare naMarvelous Mhlanganya huye vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzokwikwidza musarudzo dziri kuuya. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuchivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster. Vamwe vanoti pazuva rakawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere hapana chekupemberera mushure memakore makumi mana nematatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.